get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi. Uri musi wechipiri kurume 1 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vasori vopemirwa mhosva yekuda kupamba nekudzinga parufu hama dzenhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa nemusi wesvondo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Vanhu vashanu vakasungwa kukwekwe vachipomerwa mhosva yekuponda mutsigiri webato reTCC uyu vomiswa pamberi pedare. Asi bato reZANU PF rinodzokorora kuti arikurudzire mirizhonga. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vapinda zvine chisimba pamba pari kuchemerwa nhengo yeCitizens Coalition for Change kana kuti TCC yakapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vambone ningube ndokudzinga dzimwe hama nenhengo dzebato iri vachiti ndivo vaikutungamira rufu urwo. Vamwe vakoti pachipatara chekwekwe General Hospital vaudzawo Studio 7 kuti pane vanhu vakauya nezuro kuchipatara ichi vachida mutumbi wemufi vachizviti vaishanda naye. Asi vakoti ava vanoti vakaramba kuti vatore mapepa ekuviga mufi. Vanxube ava vakafa nemusi wesvondo vanonzi vasiya mudzimai muzvare Lois Charuma. Vaviri ava vanonzi vanga vachangororana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru wevasori vaIsaac Moyo sezvo nhare yekuhofisi kwavo yange isiri kudayirwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vakabatikana uye vanga vasingakwanise kutaura. Mutumbi wavamoyo unonzi uchiri wakamirira kuvhenekwa kana kuti postmortem kuchipatara chekwekwe General Hospital. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata hanzvadzi yemufi muzvare Judith Ncube.
Zvaitika ndezvekuti nhasi vanhu vabva kukoti vanhu vakauya kumba. Vanhu vachangosvika kumba kubva kukoti vanhu vasvika vakagaragara vachitopedza kudya zvavo sadza. Ndobva pasvika dzimwe mota 3 dzasvika maIsuzu, mota idzi dzisina manumber plates but dzoratidza kuti imota dzichi dzehurumende. So padzasvika motikari idzi paburuka varume vanga varipo vari 4. Then varume ava pavasvika vasvika vakakiya gate. Vasvika vakakiya gate nemukati ndobva vapinda mumba manga makagara vanhu vechidzimai. Manga mune vanhu kadzi vanga vari imwe imomo. Ndokutosvika imomo vakatanga kutotaura zvavataura vachiti hanzi kwai imi muri vanhu veTCC saka tikumbira kuti mumuvhe pano pamba. Isu sita kuita take over, tisu sita kututura take over munhu ndewedu ipoti yedu. So vatanga kudzingirira vanhu vanga vari mumba. Vanhu ndobva vatobudawo vakadi vakaenda. Pavapinda vakiya gedhi vachibuda vabva vavhurira vanhu gedhi kuti vanhu budai munhu wese abva atobuda kusanganisira neniwo wacho nehanzvadzi yambonini.
Ko imi madzingwa sei?
Because ndandakapfeka t-shirt yeyellow asi yanga isiri yeTCC, just a yellow shirt yandandakapfeka. Ndikatunzi nemuwo budai. Saka murora anga aripo mukadzi wehanzvadzi yangu hombe. Ndobva aiwa ndivateteredo havabuda apa zvanzi aiwa munhu wese ari panapa akapfeka zvinhu zveyellow muTCC mbava ngavabude. Saka ndatongoti aiwa regai ndibude ndikatobudawo ndikaenda kunze kwegedhi. Vabudisa munhu wese anga aripo dzese hama dzese. Kusara baba nana mukoma vaviri ndovasara varipo vapozi vanga vakatovata kuseri kweimba. So vabva vatokiya kiti vakapinda mukati imomo kuna nababa tikatonzwa vachitova lecture chitakati tisisi tisita kutotora board tisita kuenda kunoviga amene vari kunovigepi uye board yacho vari kunoitorepi
munovaziya here vanhu ava
vanhu vacho atombowazi kuti ndivanani nekuti avana kana kutomboda kuzviintroducer kuti ndivananingi atombozivi kuti zviri kufamba sei vedu iyi hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei asi board tatotorerwa nevanhu vasitipa tisingazivi vanhu vane mota maisuzu ndo vanhu vauya vakatora board vari kutoti takuita take over zvatova zvedu hazvisiri zvenyu kuti ndezvavo zvichiendepi kana kuti zviri kufamba sei hatisi kutoziva kuti chii chiri kuitika but munhu wese adzingwa chinzi kwai muri matripc budai pano isu hatisi kuziva kuti zvii zviri kuitika ende zvikutorwadza nezvekuti hanzvadzi yedu yakafira kumanyaya dzematongerwo enyika saka kuti tizive kuti oraiti zvaafira ikoko aurayiwa nani uye vari kumutora vacho ndivanani vari kuenda nebhodhi yacho kupi kunoiviga kupi kana isusu hama dzachona vachitidzinga
muzvare Judith Ncube ihanzvadzi yenhengo yetriple c inonzi yakapondwa nemusi wesvondo kukwekwe vange vari parunare kukwekwe kwakare zvichakadaro vanhu vashanu vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuponda vaNcube vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi muKwekwe tinzwe nezvaitika kudare tabata vari kumiririra mbizo musarudzo dzemabi elections dziri kuitwa mwedzi unouya vakamirira bato reCitizens Coalition for Change vasettlement chikwinya
tanga tiri kugumatare dzimhosva muKwekwe kwaMagistrates Court pavasungwa gumi nevashanu vataitarisira kuti ndo vakataurwa nemapurisa kuti vange vachimira pamberi pedare musure mekupomera mhosva yekuponda mukoma Mboneni Ncube pamwe chete nekuputsa motikari dzevanhu pamwe chete baya vanhu namapanga nekukuvadza vanhu nekutema vanhu nezvidhina nekukonzera mhirizhonga parally yeCitizens Coalition for Change apo vachamisa vaitaura kwazongouya vakomana vashanu vamwe gumi varegwa vakaenda kumba vasina kupuwa mhosva zvatishamisa kwazvo asi hatinyanyoshamisika zviri nekuti vakomana vamaitiro avo
kose muchidaro
vanogara vachibatwa vopuwa kudzivirirwa nevakuru vakuru vezanu pf saka vashanu ava vamira pamberi pedare vanzi vazodzoka pamberi pedare musi wa15 votsvaka kubhadhara mari yechibatiso kuhigh court inova bail
ko zviri kunzi nemapurisa munofanira kuzvichengetedza pamisangano yenyu
kuti mapato ezvematongerwo enyika ndivo vanofanira kuzvichengetedza pamusangano wavo hazvigoni kubva kumapurisa nemhaka yokuti chokutanga tinosungirwa nemutemo kuudza mapurisa kuti tava tinenge tine musangano pakati nenguva dzakati tichiitira kuti tichengetedzwe nemutemo ndo zviri mu Maintenance of Peace and Order Act ndo point number one. Point number two, Zanu PF pachizvayo inoita misangano yayo yanga ine musangano muKwekwe ka26 makaona mose mapurisa akatobva kubva Zimbabwe yose kuzochengetedza vatsigiri nevatungamiriri vezanu PF. Chechitatu, Zanu PF yakatokanzura rally yedu yekugokwe ichiti haina vanhu vakakwana vekuchengetedza vanhu veTriple C kurally yekugokwe. Saka mapurisa haagoni kutaura kuti tofanira kuzvichengetera vanhu vedu parali. Kana vada izvozvo ngatingwedzokere kupalamend tinochinja mutemo toti mwe nemwe pati ngaizvichengetedze. We have enough manpower yekuzvichengetedza.
Vasettlement chikwinya veTriple C vachitaura vari parunare kuKwekwe. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi.
Hatina kurova imbwa takaviga mupinyi minduro yandapa kuti kana vanga vakateerera vachikwinya vanofanira kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachida vasingadi ivo vasettlement chikwinya vari munyika inotungamirirwa nemutungamiriri akasarudzwa muna 2018 anova vamunangagwa zvekare ndiye mutungamiriri wezanu PF uye shoko rake risingachinji raanogara achitaura kuti hatidi mhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika vemapato anopikisa nebato riri kutonga rakaita seredu rezanu PF mukutsvaga rutsigiro rwedu hatidi mhirizhonga Saka vafanu kuti kana munhu abatswa aita mhiri zhonga onzi nekuti ndewe ZANU-PF kana kuti ndewe MDC. Vangani vabatwa veMDC vachiita mhiri zhonga kubva muna 2019 muna January, kubva muna 31 July gore rapera paseri, kubva muna 1 August vachikonzeresa mhiri zhonga kupisa mabhazi nekutema mapurisa. Mapurisa zveiwaya vanotaura kuti mapurisa anofanira kuya kuzotichengetedza. Vachikwinya vangataura muromo wetadza asinewo pamusoro here vachitaura kuti vanoda kuchengetedzwa nemapurisa?
Handiti ikodzero yavo here pamutemo vamugwa
nembiri yavo inozikanwa pasi rese nemuno muZimbabwe kuti pose pavanoona mapurisa parari dzavo nditsuro nagudo ndisuro nembwa kudzingirirana vachitema mapurisa, vachirova mapurisa, vachipisa motokari dzemapurisa. Hatisati tamboona motokari dzemapurisa dzakapiswa neZANU-PF. Hatisati tamboona mapurisa akarohwa neZANU-PF. Hatisati tamboona mapurisa nemavanga neZANU-PF. Asi vamwe mapurisa akatotemwa kusvika pakufa nebato reMDC rinovara kuzviti CCC nhasi. Saka ngavasada kuchema misodzi yeropa zvekare.
Ko zvekuti mapurisa akavarambidza kuita musangano kuGoku achiti anga asina mapurisa akakwana anga vachengetedza?
Takaona isusu mapurisa achitaura kuti havana kumbodzivisa rari yavo yokuGoku. Chatinoziva chakaitika kuGoku vanhu vese vakateerera ndechekuti musangano weCCC wakadaidzira vanhu vakasauya nouwandu.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Sangano rinomirira mabhizimisi ekuChina ari muZimbabwe reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe rinobvuma kuti kune dzimwe nhengo dzaro dziri kutyora mutemo yeZimbabwe uye rinoti izvi zvinofanira kugadziriswa. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, sangano rinomirira vemabhizimisi vekuChina vari munyika iri rati kunyange hazvo makambani aya aine kodzero dzavo anofanira kutevedza mitemo yenyika. Izvi zvinotevera kukandirana makobvu nematete pakati pemakambani aya nevagari vemunharaunda mavanenge vachida kuita basa pamwe nekushorwa nemasangano akazvimirira oga. Masangano akazvimirira oga makumi matatu nemasere mazhinji ari pasi peCrisis in Zimbabwe Coalition akanyora tsamba kugurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai nokutula matsikenyere vachigunun'una kuti imwe kambani yekuChina yeFreestone Quarrying yainge yoda kuenderera mberi nekuchera rimwe gomo kudanga mvura zvinonzi zvinogona kuisa upenyu hwevagari munjodzi. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nekambani iyi. Sangano reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe rati makambani ekuChina ari kuuya kuzosima mari yavo muZimbabwe vachitevera kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti Zimbabwe is open for business uye rati pane mamwe makambani mashoma ari kutyora mutemo yenharaunda dzaanoshandira kukanganisa mamiriro ekunze kana mimwe mitemo ine chekuita nevashandi. Rati zvakakosha kuti makambani aya atevedze mitemo yese yenyika uye ratiwo zvakakosha kuti hurumende nemakanzuru vasapa makambani aya mvumo yekushanda munzvimbo vasati vataurirana nevanhu vemo kana kuwana magwaro anoratidza kuti vachaita zvese zvinodiwa kuchengetedza nharaunda kana kuti environmental impact assessment certificate. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Magu vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti vamwe vekuChina ava vazotenda kuti vanofanira kutevedzera mitemo yenyika asi vachiti muromo hauzarirwe nerwizi.
Saka apa maChina vaakuresponda nekuti macitizens vaakutanga kuti we have had enough iko zvine zvikaakuchitorana neni head on. Asi problem yagara iri hurumende yeZimbabwe. Ukanzwa maministers edu achitaura about China unofunga kuti maambassador eChina to Zimbabwe havana national interest.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti mamwe makambani aya anobhadhara vashandi mihoro yemadhora makumi matatu nemashanu ekuAmerica mushure mekuvashandisa kwenguva yakareba. Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakamboudza havo Studio 7 kuti vose vanenge vatyorerwa kodzero dzavo nevemabhizimisi ekuChina kana kune dzimwe nyika vanofanira kumhanyara kubazi ravo iro rinozoita ongororo. VaMaguhu vati vana veZimbabwe vanofanira kubatana voona kuti kodzero dzavo dzaremekedzwa sevashandi nevagari.
kushikira ma communities acho nevashandi vati isu hatisi kuzorowa tichipa rimwe dama isu hatisi kuzotendera vanhu vari kubva 6000 miles away kuti vauye kuzotaurira mambo wenzvimbo kuti hauna matitle deeds yenzvimbo yauri kugara voorganizana pachezvavo and abuse yemachina
nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vati chinodiwa muzimbabwe kutoita ongororo yemashandiro anoita makambani ekuchina nekuti zviri pachena kuti mamwe makambani nezvizvarwa zvenyika izvi pese paapinda vanhu vanosara vachichema
saka iye zvimwe zvichasara ndicho pamapeople side organization amire zvakasimba achiudza voice against machina tisapinde mudambudziko rakapinda nyika dzese dzakapedzisa dzatorerwa maairport avo nevanhu vaya vakapedzisa vatorerwa makiinfrastructure yemunyika nezvikwereti
gore rapera bazi rezvemigodhi rakakanzura rezenesi range rapihwa kambani yekuchina yehejin kuzumba zvisina tsarukano mushure mekunge vanhu vemunharaunda vadya magaka mambishi vachiti vainge voda kutamiswa misha yavo vachisiya marinda emadziteteguru avo kwamutoko mhuri dzinodarika zana dzinotarisirwa kubviswa padzigere kuti imwe kambani yekuchina ikwanise kuchera matombo egranite mumwe mugari wemunzvimbo iyi vamapango mapengo vaudza studio 7 kuti vanhu vari kutarisira kudzingwa chero nguva
kanzura akatirinda akandoona adiresa vanhu saka apedza kuadiresa vanhu ivo kana vozongouya vanozongouya vakabata mapepers asi mapepers vanenge vagara vabva nawo kupi kumusoro uko
kunze kwekupomerwa mhosva yekusabata vashandi nevanhu zvakanaka makambani ekuchina ari kushorwawo nekusasimudzira nharaunda dzaanoshandira kunzvimbo dzakaita sechiyadzwa uko kwakashanda makambani akaita seangin kwemakore achichera mangoda hakuna migwagwa kuvakwa zvikoro kana dzimba dzinokwanira vakatamiswa sezvinotarisirwa kubva kumakambani makuru asi mumashoko kuvatori venhau muzinda wechina muzimbabwe wati mamwe masangano akazvimirira anotaura manyepo pamusoro pechina nechinangwa chekuda kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvisarurwe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Kuenderera mberi kuUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kudzidza kunyika iyi. Mauti eRussia akawanda anonzi akananga kuguta guru renyika iyi reKiev kunyangwe hazvo nyika mbiri idzi dzapinda muzuva repiri dzichita nhaurirano. Nyika dzakawanda dziri kutemerawo Russia zvirango zveupfumi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri muUkraine asi zvimwe zvakapotera kuPoland nekuRomania kuti zvidzoswe kumusha nehurumende. Zvimwe zvezvizvarwa izvi zvinoti hazvisati zvawana rubatsiro rwekupiwa mari yekukwira ndege kudzoka kumusha. Asi munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti hurumende yatumira nhumwa kuPoland kuti inobatsira zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvidzoke kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Tina ofisa ari kuPoland paborder akabva kuGermany. Antoripoise, I'm talking to you now. Update yaandipanhu asi ndeyekuti atenga matiketi. First batch yamatiketi anga achitenga kuseni kuti kutanga riuye. But nokuti vamwe vangu vachiri kuyambuka vamwe vachiri kugadzirirwa haana kwanisa kundipa nhamba yekuti vari kutanga kuuya izvi zvivangani. But matiketi ari pakati pokutengwa kunzi vanga vasvika kuPoland vachanga kuuya kumba.
Pane vamwe here vari kune dzimwe nyika dzakadai seRomania vamuchange muchibatsira?
Tinovabatsira ivavo kungoti tisina embassy iriko but kune vamwe vakambotumirawo mameseji paTwitter vachitaura nezvokuti kune vamwe vana vachasvikira kuRomania. Tikatovati ngatipawo mazita avo kuti tivagadzirire matsamba anoita kuti vakwanisa kuyambuka pamabhodha nokuti nyika dzese dzakakomberedza Ukraine takatotaura nadzo kuti dzibvumire vana vedu vapinde vobva tavatengera matiketi. Vamwewo ndo vanga vachinzi vari kuzoda kutsvaga asylum kuti vangoextendirwa mbichana but isusu chatisina nokuti zvinonetsa ndechokuti hatikwanise kungoziva kuti munhu ari kwakati. Tinotoda kutoti munhu aiva vatipe information kuti ndiri kunoku ndinonzi Marvelous Mhlanganya uye ndo matitles angu isokuti kugadzirira matsamba kuti zvishuwa ichichizvarwa chedichi regai chipinde umo kana chasvika apa tomutengera tiketi rakanzi Marvelous Mhlanganya uye kuti auye kumusha pana pahotera patiri bokera tomufaro mubokera pahotera pakati munhu wedu anonzi zvakati zvakati ane namba dzichitupa kana passport namba yakati yakati kana tisina information iyoyo zvinotinetsa kuti tibatsire saka kuti vanhu vangoti tikuro kuti nedambudziko ndakadai vasingatipe madetails vasingatinyatsouya kumaofficials kupa madetails hazvinyanyobatsira nokuti zvinotiomesera kuti tovabatsira sei asi avo vanenge vakwanisa kutoti se vatakanyora vaya 256 vakati hatisi vananhingi takadai takadai avo ndo hatisi pakati pokutoparubatsiro
pane vamwe vatiri kunzwa zvakare vari ikoko vakakrosa vakaenda kupoland vari kuti havasati vawana rubatsiro kubva kunhumwa yekuembassy yamuri kutaura iyi yekuberlin uyezve vamwe vari kuchema vachiti kune rusarira ganda pakamira sei ipapo
kuziva kwandiri kuita communication iri kuitika yavakaisa WhatsApp group ravanocommunicata navo namba dzaofisa vese vanga variko vanadzo nokuti dzakaiswa pajekerere kuti vanobatsirwa sei saka handizi kuti vanenge vanetseka pakubatana nayo sei but hurumende ine hanya nezvizvarwa zvayo saka hakuna muzimbabwe ari kwaari ikoko ari kubva ari kutiza hondo iri kuukraine angaregwa achitambura kana achikwanisa kubatsirika tinomubatsira hurumende inoda kubatsira zvizvarwa zvayo zvese zverusarura ganza iyi nyaya yatinetsa chaizvo nokuti taona kuti inenge iri kutoitori kwese kwese ndaona kana kuti ecowas yatotaurawo nezvayo kuti zvanyanya musaitawo rusarura ganda kune vanhu vatema nevamwe marudzi tinongotsinhira zvimwe chetezvo rusarura ganda haruna kunaka takarwa narwo munomu munyika medu tinorwa narwo pasi pese hazvibatsire kuti imi muri kuti muri kunetsana navavavo motanga kusarudza zvimwe zvizvarwa nokuti vangoita ganda rakasiyana tese tiri vanhu
mungave nemadetails here aofisa ava kuti vanenge vari kutadza kunge vachiziva kuti vari papi vakwanise kuvabata
hongu nhamba dzacho ndine nhamba yapanhamba +491 521 045 8939
taurai zvakare nhamba dzavo
+491 521 045 8939
munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muharare namavelas muhlanganyauye westudio 7 Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa mangwanani ano kuparura urongwa hwavo hwemamiriro akaita zvinhu muAmerica apo vanhu vakawanda vari kuti havasi kufara nekwakananga nyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi vaBiden vari kutarisirwa kutaura nezvematanho avo kugadzirisa nyaya dzezveupfumi idzi uyewo kutaura nezvehondo iri kuUkraine iyo iri kurwiswa nenyika yeRussia Mutungamiri wenyika yeAmerica ari kutarisirwawo kutaura nezvechirwere cheCOVID-19. Studio 7 ichange ichikupai zviri kuitika kudare reUS State Capitol muWashington DC panenge pachitaura vaBiden. Apo Nigeria iri kugadzirira kuenda kusarudzo gore rinouya, masangano anomirira vechidiki munyika iyi ari kuvakurudzira kuti vakwikwidze musarudzo kuti vabvise pazvigaro vamwe vakwegura. Kuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevechidiki muNigeria nezvekumbunyikidzwa kwevanhu nemapurisa uye kutadza kutungamirwa kwenyika zvakanaka kunonzi ndiko kurupa kuti vechidiki vakawanda vade kukwikwidza musarudzo. Asi vechidiki vakawanda ava vanonzi havana zvikwanisiro zvekuti vakwikwidze zvine mutsindo sezvo zvichida mari yakawanda.
Nyanzvi dzeupfumi pamwe nevamiriri vevashandi vanoti kunze kwekunge dambudziko rekuwaniswa kwevemabhizimusi mari yekunze ragadziriswa nekukasika mitengo yezvinhu icharamba ichiita chamuramba mhuru panguva iyo mihuro yevashandi isina kwairi kuenda nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva riri kunyanya kukonzereswa nekusagadzikana zvakanaka kwemisika yemari yekunze zvikuru misika mitema
zvakuitika muekonomi ndezvekuti vanhu vazhinji vakungoita index maprice based on premium iya iripo pakati peblack market rate neofficial exchange rate saka izvozvo ndo zvinonyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire of course tinonyaya yekuti money supply yanga ichimbokwirawo zvakare zvinoafekta kukwira kwezvinhu
izvi zvinotsinirwa nemutungamiri weconfederation of zimbabwe retailers vadinford mutashu avanoti vari mushishi kuedza kuti vagadzirise dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu zvakonzerwa nekusagadzikana kwemisika yemari zvikuru misika mitema pamwe neinflation
chishuo chedu kuti mitengo eterame voruzhinji vakwanise kusvikira mitengo kunyanyanya yezvekudya zvakakosha zvakafanana nemafuta ekubikisa tsvigiri hupfu nezvimwe zvakadaro.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, vashandi vaiswa panguva yakaoma zvikuru sezvo mihuro yavo iri kuramba yakamira panzvimbo imwe chete.
Zvokwati kuti mitengo iri kuramba ichikwira, iyo mihoro ichiramba iri pasi, mhuri dzakawanda dziri kutambura, mhuri dzakawanda dziri kukwangwaya, vashandi vakawanda vari kutokanga nzungu nerurimi, zvinhu zvakavaomera. Vashandi vari panguva yakaoma iyo zvino nenyaya yemitengo inoramba ichikwira, iyo mihoro yakamira nzvimbo imwe chete.
Muzvina bhizimusi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanotiwo kukwira kwemitengo kuri kuitika muzvitoro inyaya iri kudzimba veruzhinji uye inyaya iri kukanganisa upfumi hwenyika.
Mitengo yese yangokwira zvisina tsarukano yekuti tinganyatsoti chii chati mitengo iyo ikwire, nekuti zvakawanda zvacho zvakuwanika mumasitoro zvinhu zvinogadzirwa muno muZimbabwe nezvirimwa zvemuno muZimbabwe. Saka kukwidza kurova mupraisi chinhu chiri kukatyamadza zvikuru, chekuti chinoda kutarisiswa. Ichocho chinhu chirikufanira kunyatsotarisiswa nereserve bank, nekuti makambani mahombe anonga achitenga zvinhu kubva kunze aya ari kupiwa mari kureserve bank nemari dzakaberera, asi iwo ozotengesa nemari yepublic market rate equivalent. Saka panoda kutarisiswa.
Asi vamoyo vanoti dambudziko guru riri kune vakuru venyika vanodzika mitemo, avo vavanoti vari kuti upfumi hwenyika huri kutosimuka vasiri kuona chaizvo zviri kuitika muvanhu.
Vanofanira kuva vachiona kuti zvinhu zvinogadziriswa ka, vanotarisa mapolicies akanaka havasi kuona matambudziko ari kusangana neruzhinji. Patinoterera ivo vatungamiri vanotaura ivo kuti maonero avo upfumi hwenyika uri kutosimuka. Ivo vanotarisa kuti sezvo vakapinda kune mutsetse vanhu vachitsvaga mari, kana mutsetse iyoyo isingawaniki kwavari, vari kugona zvinhu zviri kutofamba. Havasi kuvaona matambudziko ari kusangana neruzhinji.
Dr. Chitambara vanoti dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu rinogadzirisika chete kana zviri kukonzera kuti zvinhu izvi zvikwire zvagadziriswa.
Kugadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu rinotogadziriswa kana taadresa mafactors ari kuita kuti zvinhu zvinge zvichikwira. Fekta yekutanga inambotaura inyaya yekusagadzikana kwezvinhu pamisika yemari.
Zvinhu zvinonzi zvakakwira mitengo zvakanyanya zvinosanganisira chingwa, flour, upfu, mafuta ekubikisa nesipo. Semuenzaniso, marita maviri emafuta ekubikisa anonzi akakwira mutengo kubva pamadhora emunyika mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti $799 kuenda pamadhora mazana masere nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti $849.99. Tsapo yehupfu inorema makirogiramu 10 yakakwirawo kubva pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti $729.99 kuenda pamadhora mazana masere nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti $879.99. Svondo rapera, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti rakanga rakwanisa kuwanisa vose vakahwina mari pamusika wemari kana kuti paauction floor vanga vasati vapiwa mari dzavo. Chasara iye zvino ndechekuona kuti danho rakatorwa nereserve bank iri rinokwanisa here kugadzirisa matambudziko evemabhizimusi vari kutsvaga mari yekunze zvingazoita kuti mitengo igadzikane.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm chatinotaura nevechidiki, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzemaby elections ari kuitwa musi wa26 Kurume, tichitaurawo nevechidiki vari kukwikwidza uye kukurudzira vanhu uye kukurudzirana kuti vanyorese kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanofungidzirwa kuti vasori vopomerwa mhosva yekudzinga nekuda kupamba mutumbi wenhengo yeTripleC yakapondwa kukwekwe nemusuwe zvesvondo. Vanhu vashanu vakasungwa kukwekwe vachipomerwa mhosva yekuponda mutsigiri webato reMDC uyu vomiswa pamberi pedare nhasi, asi vamwe vavo gumi vachiregererwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.